manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 17 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObet Masaraure, vanoti vamwe vanofungidzirwa kuti vatsigirwe ZANU-PF vakaedza kupamba vamwe varairidzi vaviri nezuro kugokwe. Asi mutauriri webato reZANU-PF vatapadzwa mugwadi vanoti bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya mamwe masangano akazvimirira odzidzisa vanhu nezvekukosha kwekodzero dzavo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nengo dzaro mbiri dzakapambwa ndokuzopunyuka kugokwe nezuro nevanofungidzirwa kuti inengo dzebato reZANU-PF. Vadzidzisi ava vanonzi vakapambwa vari pakati pekunyoresa vana bvunzo. Asi bato reZANU-PF riri kuramba kuti inengo dzaro dzaida kuedza kupamba varairidzi ava. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Mutungamiri weATUZ vaObet Masaraure vati varairidzi vaviri ava vakakwanisa kupukunyuka mumaoko evanhu vavanoti vakavapamba.
Vaonias Wati navaJoyce Chimu vanove varairidzi vekugokwekana vari pazvikoro zvinonzi chemazana nechimwe cheSt Selima. Varairidzi ava vakaabdhaktwa nezuro vachiabdhaktwa nenyaya yekuti vari kunzi havasapoti bato riri kutonga reZANU-PF. Vakazokwanisa kuwana mukana vakapukunyuka asi mushure mekunge vabvarwa hembe dzavo mafoni avo ava vaizviedza kutorisa mapicture nemavhidhio vavapamba akazosvikawo pakupwanyika vari zvino vari kurwisana kuti vaende kunzvimbo ive sefi sezvo vari kufira kuti havachi sefi tikunzwa kuti kuri kutumirwa vanhu vamwe vatobva kukwekwe kuvaendera kunovatsvaga mugokwekana imamo kuti vakawanda papi saa vari zvino vari mubishi rekuti vatsvage kuenda kusefiti
vamasaraure vati varairidzi vanofanira kusiyiwa vachitsigira mapato avanoda apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya
hatiramba tichikurudzira mapato ezvematongerero enyika kuti asashandise kumbunyikidza panyaya dzekutsvaga rutsigiro panyaya dzesarudzo tichitaritiwo zvikoro zvedu zvive nzvimbo dziri sefi kuvana kumaticha nekupropati yacho yezvikoro ive sefi kuti dzidzo isadisrupte nenyaya yekuda kwemaelections tinotsutsunyimwa zvakanyanya kana tichiona bato reZANU-PF richida kupoliticisa education achimanikidza kuti varairidzi vese dai vaita teachers for ed dai vaidza kumanikidza kudai munhu wese ave weZANU-PF hazvigone mumwe neumwe ane mafungiro ake sedunga munhu zvino izvo zvakarwirwa hondo
asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati zviri kutaurwa neArtuz izvi hazvina humbowo hunobatika
Obet Masaraure tinomuziva ari mukomana anotsvaga mari maningi nepese pese neimwe nzira ndinoreva kuti haana kusiyana nemukorokoza kana neugweja mabasa ava vanoita kuArtuz haana kusiyana nevanoita zveugweja vati zvakangonaka kuti vatsvage mari yavo uye vatsvage kukumbira madhona mari vasingapinzi zita remusangano weZANU-PF
mutauriri wemapurisa mudunhu reMidlands vaanesu mahoko vati tsaure nemutauriri wemapurisa munyika yose vapounyati avo vati vanga vasati vave neruzivo nezvenyaya iyi mutauriri webazi rinoona nezvedzidzo vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti
hasati tazvinzwa zvekupambwa kwevarairidzi
Mwezi rukutawa nye tusesh.
Asi gurukota rinona nezo mitemo, vazi yambi ziyambi, vaka uzavatorwe na une zuro, pakupeta kushanya kwa kaita nunga zesangano re Commonwealth, janga zongora kuti Zimbabwe ya gazi rirashwaka kwa na ere kuti dzokere mugungano iri, kuti kupambu kwa kwevanu, kunogara kushitawuru waneva no pikisa urumende, chinu chino itiru wa usubisa sere urumende yava Emmerson Mnangagwa. Va Mnangagwa, vaka vimbisa veru zhinji pa vaka tora matomu kufakunava Robert Mugabe mna 2017, kuti vasha ita zose zinodi kanwa kuti veruzhinji vachengetedzeke uye kuti munyika muve neutongi wejekerere asi mapato anopikisa pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti hurumende yavo iri kuramba ichityora kodzero dzevanhu vamwe vanhu vakapambwa vakaita savaitaidza mara nava Patrick Namanyama vakabva vatsakatika zvachose vamwe vakaita samuzvare Justina Mukoko vakazowanikwa vari mumaoko emapurisa mushure menguva yakareba vasingazivikanwe kuti varipi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Mutezeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaOstalos Ziva vari muno muAmerica kuNew York kwavakokwa kuti vataure pagungano riri kukokerwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vasiziva.
Tikuno New York City kuAmerica patafamba nechirongwa cheDemocracy Forum chichange chichiadresa nevaimbwa mukuru wenyika weAmerica vaBarack Obama pandinenge ndichitaurawo ndichipa mashoko angu maonero angu nenzira dzandafamba mairana nenyaya yeDemocracy nekuti nyaya yeDemocracy nyaya yatinofanira kupembera nekucelebrita nekuinterrogeta sevatungamiriri venyika dzakasiyana siyana kuti zvii zvinofanira kuitwa kuti tiachive the goal yeDemocracy nezvipi zvatisati chaita sevatungamiri vakasiyana vechidiki vari mumabhizinesi vari mugovernment vari mucivic society vari kumaunions vanenge vakasiyana siyana vanofambisa nyaya yekuti nyika dzese dzive ene healthy democracy and healthy culture.
Saka imi seve chidiki munenge muchitarisirwa kuita sei pamusangano?
Tichange tichipiwa mukana kuti titaure nemaonero edu titaure nekusimudzira nyika nekusimudzira vechidiki nekuti isu tinorepresenta vechidiki tinorepresenta vanomirira nyaya yekuti munyika medu muite democracy. Saka tichapowo mashoko edu maonero edu mafambiro edu tinzwo vamwe vanofunga zvakasiyana vakasiyana sena vatungamiri vabva kuAfrica tichionesana tichikurukura ndosaka ichinzi World Democracy Forum. Saka mukuru eva Barack Obama vachange vachitaura isu tichapiwawo mukana kuti titaure.
Matambira sei kukokwa kwenyu kuti mutaurewo pamberi pemutungamiri akaita sava Obama vanoremekedzwa zvikuru pasi rose kunyangwe vave havo pamujikandigere?
Mukana wakatikoshera isu sevechidiki munoziziva kuti vazhinji vanoshoroboza vechidiki vachinzi havagoni kutungamira. Saka tinowana mukana iyi kuti tiratidze mazivire edu munyaya dzekutungamira nemazivire edu kuti nyika dzifambe zviri nani. Mukana unoyu unotipa opportunity yekuti tidzidze kune vamwe nekuratidzawo zvatinoziva nekuti mazano kupanana kudzidzisana kufamba basa hakuna anoita hero and two struggles. Vanhu vanouya vachienda saka isu tinodzidzawo kuti tifambe nenzira ipi nekuti exchange my ideas vechidiki nevamwe vese vanofambisa shoko.
Mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaOstalos Ziva vachitaura vari parunare kuNew York muno muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Jocelyn Stole vari pakati pechikwata chevanoita zvemabhizimisi vakawanda kubva kunyika dzakasiyana siyana vari kushanya kuAmerica kuti vakwene nzvere ruzivo rwavo. Amai Stole vari kudzidzira zvekusimudzira mabhizimisi madiki munyika zvinosanganisira kushanda nehurumende, kunzwisisa nyaya dzemitemo nezvimwe zvinogona kukanganisa vemabhizimisi kuti vasabudirire. Ngati nzwei urukuro yavaita na Marvelous Mkanganya uye we Studio 7.
Ichi chirongwa chakatinakira chaizvo. Ndafamba oma states akati wandei. Ndakatanga ne Washington DC tichitarisa izvo takatarisa ku policy ya America panyaya dzema small medium enterprises. Saka takafambirawo ma organizations akati wandei vachititsanangurira kuti pa policy at a policy level ma SME vanobatsirwa sei ne government. Tikabva ikoko tikazoenda ku New Orleans tikasangana zvine mama SMEs nemama organizations vanokurudzira nyaya dzema SMEs. Izo zvinda ku Idaho kwatiri kusangana nema organizations akawanda fund ari kukurudzira nyaya dzema SMEs ari kupatsira nenyaya dzekuvapa mari.
Mungatini zvamadzidza iko kuno ku America zvingabatsira sei madzimai emuZimbabwe?
Zvichabatsira zvakanyanya. Mukaratso tikana tichinatso penengura nyaya dzekutambudzika kwemadzimai emuZimbabwe ine nyaya dzawo dzema SMEs. Nyaya huru yavainayo inyaya yekuwana mari yekuti vakwidziridze mabhizimusi avo. Saka izvo tadzidza kuno tadzidza mamodels akati wandei ekuti vanhu vanokwanisa kuona sei mari yekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Saka ndikuona sei ruzivo ruchabatsira madzimai akawandisa kuZimbabwe chaizvo nekuti inyaya yagara ichinetsa nekuti mabhanga mazhinji maorganizations mazhinji nekuti vane mabhizinesis avo ari small havakwanisi kunge vachiaccessa mari dzekuti vakwidziridze mabhizinesi avo. Tadzidza futi nyaya dzetechnology kuti technology inobatsira sei kuti bhizinesi rikure. Zvinhu zvavabatsira zvizhinji nekuti munoona kuti kazhinji vanhu vanoita zvinhu zviri manyowa asi munhu ukaisawo technology yako business maunone zvinhu zvinokurumidza kufamba nekuti hauzopedzi nguva uchiita zvimwe zvinhu zvisina basa iwe urifanira kunge uri pabasa. Saka zvinhu zvandadzidza zvakanyanya zvichabatsira madzimai ekuZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Jocelyn Stole vachitaura vari parunhare kuIdaho muno muAmerica naMarvelous Mkanganya uye weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vakazivisa nemusi muvhuro kuti nyaya dzekubiwa kwezvipfuyo munzvimbo dzeBobirwa iri pedyo nemuganhu wenyika yavo neZimbabwe kuChamembe kwakadziva kumabvazuva dzadzikira nezvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu nezviga zviviri kubva muzana kana kuti 63.2%. Shingirai Madondo anotipanyaya inotevera.
Vachitora mamiriro ezvinhu munyika yavo kana kuti State of the Nation Address Pharmacies vakati Zimbabwe neBotswana dziri kubudirira zvikuru mukuderedza kubiwa kwezvipfuyo munzvimbo iyi zvichitevera kushandiswa dzemhando yemadrones.
We are making progress in reducing rustling.
Tiri kufambira mberi mukudzirirwa kwekubiwa kwezvipfuyo munharaunda yeBotswana nokuda kwekushandiswa kwedzimotokari dzemudenga kana kuti madrones. Umbavha hwezvipfuyo hwaisvika hwasvikira kwazvo nzvimbo iyi kusvika pazvikamu makumi matanhatu nezvitatu zvine zviga zviviri kubva muzana.
Vakati dambudziko rekubiwa kwezvipfuyo nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe kunyanya nekuda kwekusamira zvakanaka kwoupfumi kukasagadziriswa kunogona kupararira kune dzimwe nyika dzemosadec.
This initiative will be expanded to
chirongwa ichi chichaitwawo kuti tizadzikiswe takabatana nenyika dzakapoteredza Botswana kuburikidza nezvibvumirano zvatinazvo nenyika iyi vane dambudziko rakafanana nekubiwa kwezvipfuyo. Kusvika pari zvino pakaumbwa komiti yemakurukota ehurumende inoona nezvekubiwa kwezvipfuyo pakati peBotswana neZimbabwe.
Kubiwa kwezvipfuyo zvinosanganisira mombe, mbudzi nemadhongi wakapa Botswana kuti idome commission inoongorora dambudziko iri muna gumi guru wegore rakapera ndokukurudzira matanho ekugadzirisa dambudziko iri kuti asimbaradzwe. VaDebson Mapeta avo vane purazi ravo remombe riri mumusha wekubojango uyo uri pamuganhu weZimbabwe neBotswana vaudza Studio 7 kuti nyaya dzekubiwa kwezvipfuyo dzadzikira zvikuru. Vateta mushandira pamwe vagari venyika yavo neveZimbabwe kumisha iri pamiganhu iyi vakatiwo zviri kuitwa nedzihurumende mbiri idzi zviri kubatsira vane zvipfuyo.
kimuaba tawa na wana na wachanya atota ba 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 elore nebile chochota chota na lipu.
Diri mungo wa nufuya zifuyo, bangavana tika na zikuru mnyia zikubio kwa zifuyo mafrazi ebu. Atiparishi, ine umbo uzere kutukune zifuwa tazaka umbo kumativi enika mbili ii. Noshanda siku nesika tukuona kuta hakuna zifuyo zikubiwa. Nenge zabiwa, panenge paitika chikiribiji. Asindi noti mshure mekushandi shukwa kwa moto karibu mbenga. Na nire zimu anakakwashi.
Studio 7 na ukwanisa kumzadiure mapurisa maringene nyayi sezo mutaruwe mapurisa mwenyika senior assistant commissioner Paul Nyati langa vasinga daire narimboja yavo kusika pataenda pamepo taedza kutaura nemutauriruwe matebelele and south provincial police inspector Loveness Mangena sezo vari munzvimbo iri kushandidzana nemapurisa emubotswana nezimbabwe pakurwisana nedambudziko iri asi vati vaita mutete panyaya dzinopinza nyimwe nyika pakati.
Now if it is Botswana, it's now international, it needs the Askomia. Yeah, area and day angle, but yango kinda Botswana mkati ansha vumi recommend.
Nyanzi mwenye zekuziru wavanyika uye wachizizisane zekuchengetezwa kwenyika kana kuti security studies pabaisa kwa university mu Botswana vatondera in Muringani. Vati mushandira pamwe pakati peZimbabwe neBotswana kunobatsira kusimudzira nyaya dzezvoupfumi.
Tivanenge tine kukakuwirira pakati penyika. Tivane madzinedo etrade like akato between Namibia and Botswana in South Africa yano tisapukoya. Vakatora nyaya dzare seZimbabwe, vatora Zambia dzikabatana zvo dziri South African countries. I think you can trade better. Ezvibeta nyika dzose.
Muna gunyana wegore rakapera mapurisa akaparura chirongwa cheOperation Let's Fight Stock Thieves. Asiliseni ama sele zifuyo, ngati nisemba vanze zifuyo senzire kuita muonela pangwe chuma che mzukuru neBotswana mukusunga mbava izi. Kubiwa kumumbe kwango koda kukanganisa kujizana kwa Zimbabwe neBotswana. Ndaka mirira Studio 7 mu Francis Town Botswana, ndini Shingira Madondo.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo kuchinzi kwakadzikwa mitemo yakasimba kuomesera vanoita zverusarura ganda kuTunisia, dambudziko iri rinonzi riri kuramba richinetsa vatema vachichema-chema kuti vanogara vachisarurwa munyika iyi. Imwe ongororo yakaitwa neArab Barometer inoratidza kuti vatema vakawanda havatozvione kuti vari kuitwa zvekusarurwa zvikuru vakakurira nekuzvarwa muTunisia macho. Izvi zvakabudawo muongororo yakaitwa kuMiddle East neNorth Africa kunyika dzinoti Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Sudan, Tunisia neMauritania. Zvinonziwo vatema vakaberekerwa munyika iyi vanozviona sevari nani pane vamwe vanobva kune dzimwe nyika dzemuAfrica. Zvizvarwa zvekune nyika dzakaita seCameroon neNigeria zviri muupoteri munyika iyi zvakatomboratidzira pamuzinda weUnited Nations munyika iyi zvichiti zvinoda kuendeswa kune dzimwe nyika nekuda kwerusarura ganda nekushungurudzwa kwazvinoti zvinogara zvichiitwa nezvizvarwa zveTunisia. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vatungamiri vehurumende yeUkraine neTurkey vanoti vawirirana kuti kutengeswa kwechibage negorosi kubva muUkraine kuenda kune dzimwe nyika zvikuru dzemuAfrica kuenderere mberi. Chibvumirano ichi chakakokerwa neTurkey neUnited Nations. United Nations ne Turkey dzakamanikidzwa kupindira mushure mekunge Russia yatanga kurwisa Ukraine zvakapa kuti kutengesa zvirimwa kunetse. Russia inoti irikudawo kuti chibvumirano ichi chitendedze kutengesa potereza nechikafu zvairi kurambidzwa kuita pari zvino. Apo chikwata cheCommonwealth changa chiri munyika kuzoona kuti Zimbabwe inokodzera here kudzorerwa mugungano iri chakapeta rwendo rwacho neZuro zvizvarwa zveZimbabwe zvine maonero akasiyana siyana pamusoro peurongwa uhu. Vamwe vachiti chinhu chakanaka kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano renyika dzaive pasi peutungamiri hweBritain, asi vamwewo vachiti hurumende ichine zvakawanda zvainofanira kugadzirisa zvakaita senyaya dzekodzero dzevanhu isati yatambirwa. Kushanya kwakaita chikwata ichi kwakasanganidza nawo nekupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kwenhengo dzebato rinopikisa reTCCC gumi neina dzakange dzave kusvitsa mwedzi mishanu dziri muusungwa. Chiitiko chinonzi nevamwe chakaitwa nehurumende kuti iratidze kuti munyika munoteverwa mutemo. Muchungamiri webato rinopikisa rePeople's Patriotic Party vaZvaringeni Samuel Chasi vanoti zvakanaka kuti Zimbabwe ipinde muCommonwealth, asi inofanira kupindawo zvakare mugungano reInternational Criminal Court uye kugadzirisa mabatiro ayo panyaya dzekodzero dzevanhu. Asi mutauriri weNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaMadhok Chivasa vanoti Zimbabwe inofanira kungodzoserwa mugungano iri pasina zviga kana zvirango zvainonzi itange yazadzisa. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza vachasi maonero avo parwendo urwo.
Ndicabanga ukuthi okwenze bangenelisa ukuthi bahlangane lathi kuyiwona umkhuba wokwenziwa kwezinto eZimbabwe, wokuthi ke bona iZimbabwe bayibamba njengokuthi iHarare.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Yashika nguva yange kamirirwa yevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero yemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvere mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Tine urombo vateereri takupai nyaya isiriyo. Tichagadzirisa mishina yedu kuti tikupei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri panyaya yekudzoka kweZimbabwe muCommonwealth. Asi iko zvino regai timbotarisa nyaya dzemitambo. Pachitarisirwa kutanga kuparurwa mutambo mukuru pakati peEcuador neQatar nemusi wesvondo kumakwikwi eFIFA World Cup 2022. Vamwe vanotevera nhau dzemitambo vanoti vari kushamisika kuti sei FIFA yakati mutambo uyu uende kunotambirwa kunyika yakaita seQatar isina nhoroondo yekutamba nhabvu. Kuti tinzwisise nezvekuenda kunotambirwa mutambo uyu kuQatar, tabata nyanzvi munyaya dzemitambo momoyo uye akambotambira chikwata cheCapes United neBaimo muPremier Soccer League.
Zvakakosha chaizvo nekuti ndizvo zvinoita kuti mutambo uyu wenhabvu ukurumbire kwese nekuvanga usinganyatsotambwa zvakanyanya. Uyezve mukatarisa rwaro rwaiswapo neFIFA vanga vabvumirana iwo kuti tinofanira kuramba tichichinja-chinja kwaunotambirwa kuitira kuti nzvimbo dzese dzisvike. Ndaira kuti zvinhu zvinhu zvakanaka uye zvinoita kuti mutambo usimukire.
Tiri kuona kuti mutambo uyu uri kutambwa pakati pemitambo yemaliga akasiyana siyana muAfrica nekuEurope. Hazvizokanganise here vatambi izvozvo?
Zvinhu zvinokanganisa vatambi nekuti kana sizini yatanga tembera kuti nifana kungotambwa kusika yapera asi mukatarisisawo kana masaruga nenzimbo yekuti ndeo muchabeatambiri kukata munofanira kuita zvinoita kuti mutambo wacho utambike zvakanaka kukata kwacho nekuti nzvimbo inopisa tikaione kuziva vakatsvaga nguva inoita kuti mutambo utambike zviri nani nemapisiro akunoita saka chero hazvo zvichikanganisa mafambo yange achiita maligi ndedaira kuti zviri zvakakosha kuti zvitambwe panguva yakakodzera kuzvokove kutambirwa.
Nyika dzakaita sana kata hadzina mukurumbira zvekuti dzinogona kuburitswa muraundi yekutanga chaiyo hazvizokanganisi here uwandu hwevanhu vanenge vachienda kunoona bhora mukomamo?
Mukatarisa vanhu vacho vari kuuya kuzoona bhora vekukata vazhinji vacho vari kufambira idzo timu dzakabva kumhiri idzodzi vazhinji vacho vari kufamba kuti vada kunoona mukomana Lionel Messi vakomana vamwana vachiti vada kunoonawo Cristiano Ronaldo ndivo vavagara vachitoona pazvivhitivhiti zvavo saka uyu mukana wekuti vaita sei vavaonere pedyo saka handione zvichikanganisa kufamba uyu kuzara kwemastadium ndidaira kuti mastadium azhinji anenge akazara.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzemitambo mukoma momoyo vakambotambira chikwata cheCats United neBaimo muPremier Soccer League vanga vachitaura parunare muHarare. Iko zvino tochidzokera kuna Jonga Kandemiri panyaya yeCommonwealth achitanga nekubvunza vazvaringeni nezvenyaya yeCommonwealth.
Kuuya kwechikwata cheCommonwealth muZimbabwe vachiasisa kuti Zimbabwe ingadzokera muCommonwealth it's a good initiative nechirungu urongwa hwakanaka techikumbira kuti ivo vari kutungamira ZANUPF Munangagwa kana vachitarisira kuti Zimbabwe idzokere muCommonwealth vachifara munhu wese achitarisira izvozvo havafaniri kuperera ipapo vanofanira kutora matanho akaita sekujoina ICC hatifaniri kuti vapururudze kupinda muCommonwealth vasingapromoti dhemokrasi vachizotiza nyaya dzakaita seICC kwanzi yai mujoine ICC saka tiri kuti panguva ino Commonwealth team yauya sevanyai vachitarisira kuti after elections a2023 Zimbabwe ingadzokere muCommonwealth zvichidhipenda nekuti maelectoral reforms akwaniswa here kuita before elections dhemokrasi iripo here.
Ndozwa kuna vachivasa vachivasa munoti nerwendo rwechikwata checommonwealth uru nemashoko ataurwa navachasi
tinoti rwendo rwechikwata urwu rwakakosha kuti vauye vachitarisa kuti Zimbabwe yakamira pave panenyaya dzekuti dzokera muCommonwealth asi kuti chakanyanya kukosha panyaya yekushanya kwavo ndeyekuti kushanya kwavo uku hakufaniri kuzotibvisa panyaya yekuti tinge tichiona kuti zvirango zvacho izvozvo zvose ava vakanga vakapira kuZimbabwe vachiitisa muCommonwealth zvanga zvisiri justifiable ndonga ndozviri important izvozvo kuti kana vachiya kurwachisikwa vari kuya kuzoasesa kuti tapai izvozvo zvinobvawo zvisinganyanyi kunge zvine pfungwa dzakati dzamei nokuti ivo pachavo havafaniri kunge vachitobvisa dzimwe nyika muCommonwealth pandingazonge ndichisiyana nezvotakwa navachasavopo kuti vanezoti kwanzi vamunangagwa ngavadai nyaya yezimbabwe haine navo munangagwa vamunangagwa vanguri purezidendi wezimbabwe izvizvizvi asi kuti kuchatoita mamwe mapurezidendi ezimbabwe akawanda zimbabwe ichatozoraramawo tese tisisiku Zimbabwe inenge iriko saka hatitaura nezvenyika hatitaura zvokuti kwai vamunangagwa kana kuti vanhingi vazodaizvo nyaya irimo inyaya yezimbabwe ndechokuti zimbabwe inofanwa ngechipuwa mukana wakafanana nedzimwe nyika haifaniri kunge ichipuhwa zvirango haifaniri kunge ichibvisa vanhu patofungidzira kuti pamwedzi kana iri ipapo zvinobatsira upfumi hwedu zvinobatsira kuchingazidzana kwedu nedzimwe nyika.
Vachasi pindurai tinzwe mashoko ataurwa navachivasa asi maziviro edu tinoziva kuti vamugabe ndo vakaburitsa mombe dzavo mudanga recommonwealth pindurai tinzwe vachasi.
Kubuda kukaita Zimbabwe muCommonwealth vanga vachiputsa zvirango constitution papasina rule of law muZimbabwe vachita matanho avanoita hongu tiri kuti patriotism hadii hakusi kutsigira vamunangagwa ZANUPF patriotism rudo rwevanhu vachifarira nyika yavo saka hongu ichisema citizens tiri kuti Zimbabwe inge ichidzokera kuCommonwealth it's a good initiative asi zvirango zvekuti Zimbabwe idzokere muCommonwealth imomo kana tava kutarisa mareforms muZimbabwe anodikana hakuna rule of law hakuna dhemokrasi vanhu varamba shungosungwa saka tikatarisa mhosva dziri kupariwa nehurumende yezimbabwe haisi kuchengetedza mutemo iri kungoita zvainongoda chete inoda zvinosapota ivo.
Vangawari mutungamiri we Batori People's Patriotic Party va Zvaringeni Samuel Chasi manzwa zvakare kuna Madok Chivasa ve NCA. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Dr. Yamina Gaina Saidi munaudze isindebele.
Soko izika tisenda